lemhlanga.
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. I am Gibbs Dube in Maryland.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is continuing to ravage the whole world, including Zimbabwe.
According to the Minister of Health, there were 24 deaths yesterday and 115 new COVID-19 cases in Zimbabwe. And according to the same ministry, now there are 33,388 people that have contracted COVID-19 since March last year. Out of this number, 26,044 people have recovered and 1,217 have actually died. And we see that there are several people who actually died yesterday and today. And they include Mrs. Rosemary Siachitema, who, according to the Herald newspaper, has succumbed to COVID-19. There are also several other people that have succumbed to the disease who are actually linked to the government. So we also see that according to Johns Hopkins University, there are more than 103 million people worldwide who have contracted COVID-19. And out of this number, 2,229,565 have actually died. And in the USA alone, there are over 26 million people who have contracted COVID-19 and 441,331 have died. Over to Marvelous.
Yes, Gibbs, talking about the United States, we've seen that the new president of the United States, Mr. Joe Biden, has really put into motion a program that will ensure that there are more vaccines in the next 100 days so that most of the American public and, you know, everybody does get the vaccination to halt, especially the continued rise of deaths in the United States, which has become one of the hotspots in the whole world. Like you mentioned, it has over 400,000 deaths due to COVID-19.
Now, we know that today is the 79th anniversary of the Voice of America. We know that the Voice of America was actually launched in 1942 by the government in order to, stop the propaganda that was flowing from Germany. That was a time when there was a lot of fighting between several nations. Ever since then, VOA has served the world with a consistent message of truth, hope, and inspiration. The Voice of America is a dynamic international multimedia broadcaster with services in more than 40 languages. VOA serves an estimated weekly audience of more than 280 million. So, kunjalo ke mahlabezulu njalo lapha ekhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lapha-ke lamuthi sikhuluma nge-COVID-19 njalo sikhulume ngakhonoku-ke ukuthi i-Voice of America siyenelise iminyaka eyi-79 lokho yabunjwayo. So-ke kukhanya ngazane sibili lokhu kuyathakazelisa abantu abaningi bayakuthakazelela kakhulu lokho, kodwa kulabanye phela angani basola bathi hhayi ngayo i-VOA yenza okuningi lapha lalapha. Kodwa labo-ke ababongayo siyabonga kakhulu ukuthi liyakubona sikwenzayo. So kuzobuya ke nxa sikhangele futhi i-VOA siyabona ukuthi iyatshaya sibili kwezenews lapha lokunye okuthiyeneyo. I-COVID asikhulumi ngayo eZimbabwe ngoba umtshaya bhuqe sibili izolo kulabantu 24 ababhubhileyo bese kusithi abayi-118 batholakale kwele COVID-19. Siyabona njalo ukuthi khathesi nxa sikhuluma kulabantu 33,388 asebabanjwa bele COVID-19. Kuthi kunani leli kule 26,044 asebaphepha kumkhuhlane lo. Kuzobuya ke 1,217 abantu asebabhubha kule Zimbabwe. So umkhuhlane lo luqaphele sibili uyatshaya okunye okumangalisayo. Kulabanye sibili abasezikhundleni eziphakame konangale-ke kuhulumente asebabanjwa umkhuhlane lo babhubha. Siyabona labanye njalo badlelana lohulumente. Sibonele namhlanje-ke unkosikazi Rosemary Siachitema okade uConsumer Council of Zimbabwe usebhubhile kasekho sibili. Kuzobuya lezinye-ke iziphathamandla zikahulumende esezabhubha njalo lezinye ezazisuke kuhulumende kudala. So siyabona-ke ukuthi emhlabeni onke jikelele i-Johns Hopkins University ukuthi sokulabantu abedlula 103 million asebabanjwa i-COVID-19 emhlabeni onke jikelele bese sithi ke kunani leli abedlula 2 million sebabhubha so ke kungani kulo bohlungu obunye obumangalisayo khonapho xa sikangena njalo ke khonapho kule melika kulabantu 26 million asebanjwe COVID-19 kwathi kabe 441,331 ngabantu asebachiya umhlabalo so ke kunjalo mavilas asiqhubeke siya phambili
ayi wakunewo vachangobva kutichingamidzai tinokuchingamidzai nemufaro nhasi musi wemuvhuro yatingati February 1 uno mwedzi werudo asi tichange tiri kutarisa zvakasiyana-siyana ipo pano pachirongwa chedu tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya yedenda recovid-19 sekuziya kwamuri kuita denda iri riri kunetsa pasi rose kana imo muno muamerica mune vanhu vanodarikidza 400,000 vawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri asi muzimbabwe pari zvino ebazi rezveutano riri kutaurawo zvakare kuti denda iri riri kuramba richinetsa pari zvino uyezve pane vanhu 32,952 vabatwa nedenda iri tozotarisa vanhu vachaya vachisvika ivo pa1,178 asi munoziva kuti mafigures aya anogona kunge asanduka panguva yamuchationa nekuti pari zvino hatisi live muchazotiona munguva inotevera tinotarisa zvakare kuti zuva ranhasi izuva rekupemberera mhepfenyuro yevoice of america yasvitsa iyo makore 79 ichitepfenyura uyezve studio 7 iyo yamunotiona tiri tiri pasi pevoice of america inova iwo yakatangwa nehurumende yeimuno muamerica asi pari zvino yaakuwanikwa iyo ichitepfenyura isina kwayakarerekera saka nhasi aiwa manyukunyuku tichange tiri kunzwa kubva kwamuri vatsigiri vedu vepastudio 7 vachitaurawo pamusoro pezvavari kuwana kubva kunhepfenyuro yedu yevoice of america apo tasvitsa makore 79 tichitepfenyura tichitarisa zvakare kuti pane zvizhinji zviri kuitika munyika pari zvino nhasi taona nhengo tatu dzembc alliance vanova ivo muzvare Johana Mamombe Cecilia Chimbiri nemumwe wake vachiwanikwa ivo vachisungwa zvakare pavange vaenda kuna chiremba tichiona zvakare kuti nhasi pane kusuwa kuripo pane mumwe vaigara achitaura nesu ipo pano pastudio 7 vaivo ivo mukuru mukuru kuconsumer council of zimbabwe vawanikwa ivo amai Rosemary Siyachitema vawanikwa ivo vachitisiya muzuva ranhasi pamusoro pedenda iro recovid-19 saka tinoti matambudziko kumhuri asiyiwa nekuti vaigara vari ipo pano pastudio 7 nguva nenguva patakatanga nepfenyuro yedu ivo vasati vambokwira kusvika kwavari kumusoro uko vaigara vachitaura nesu panhepfenyuro panyaya yemaonero avaiita zvinhu zvanga zviri kuitika munyika Gibbs.
Yes, let's start with the owners of the Voice of America, and that is the listeners. Let's hear what they are saying about, you know, anything that they think about the Voice of America. So let's roll in some of the audios that they sent us.
Salibonani ku Radio Qiniso, salibonani ku Radio Chokwati, Studio 7. Voice of America siyabonga kakhulu lesibusisile ngumsakazo lo umsakazo obaleke kakhulu ngithanda ukuthi happy birthday
nengikhuluma ngokhuphe umvundla ngibuye Homestead ya siyakuzwa ukuthakazela iminyaka le ngo-79 namhlanje eAmerica ye kona kunjalo yes of course siyakubona ye hayi kabawuthakazelela umnyaka lowo namhlanje hayi sikhangele yona icorona akula nto esikhangeleyo sikhangele yona icorona asazi ukuthi kuyophela nilokho kuyinto alabo bangathabi kakhulu phela besuka sebethatha icorona njengoba icorona ngoda ifuna ukuphela
umsakazi wakastudio 7 ngithi Voice of America ukuma lokuqina kweqiniso ngeimi ngeqiniso ungathi usungule izolo kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo mi ngeqiniso yikho lokhu mingazani uda uvulwe izolo kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa ume siwusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 yabonga ngosogogwana ejombe
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngiseSt Luke's mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Chisa Spanda sisizwa indaba yezimqotho sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekile eziliqiniso, ngoba indaba zakathesi sesizizwa kuradio yakithi hayi azisazwisiseki vele, awulathando lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi. Zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe iparty ebusayo, aziniki ubufakazi obugcweleyo kwamanye amacele. So Studio 7 simlalela ngcono, usinika indaba ezimqotho. Ngiyabonga, ukhuluma ngisesendlozeni.
Yes, so these are some of the people who actually sent us messages. Marvelous. We also have some more messages from the owners of Studio 7. Here we go. I think we've got a slight problem in terms of turning on our volume. So I'll try to cue it in. So Marvelous, let's go ahead, discuss the issue, and then I'll try to bring in those callers shortly.
Aiwa, potanga tiri kunzwa kubva kune vamwe vateereri veStudio 7 vamanga muchinzwa vachitaura pfungwa dzavo pamusoro penhepfenyuro yenyu imi veStudio 7 vanga vari kutaurawo vachikorokotedza Voice of America kuti muzuva ranhasi Voice of America yasvitsa iyo 79 years ichitepfenyura. Tisarisa zvakare kuti Studio 7 iri pasi peVoice of America, saka vanga vari kutaurawo kuti aiwa ndokwavanonzwa nhau dzechokwadi nezvimwewo, vachitaurawo mafungiro avo munyaya dzakawanda panyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe. Gibbs.
Yes, now we've got some more video, audios from people. Here we go.
Voice of America, aiwa tinotenda, tinozvikudza, yakura, zvinotendwa, zvinofadza. Ini ndinoitwa Gladys Sindi, ndiri kuno kuBotswana ndichibva kumusha kuZimbabwe kushamva. Aiwa tinotenda Studio 7 zvirongwa zvainotipa, tichitenda nenhau dzatinowana zuva nezuva. Manheru nemangwanani tinenge tine nhau dzinofadza, tine tine nhau dzezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, nyange tisiri kuZimbabwe asi tinenge tichitoziva kuti kuZimbabwe nhasi kwaitika izvi, kwaitika izvi kuburikidza neStudio 7. Aiwa tinotenda
makorokoto, makorokoto, Voice of America, tinokutendai. We thank you a lot for giving us and for educating us to know that we've got the right to authentic news. Makati pakuti tizivewo kuti tine kodzero yokuti tiwane news dzechokwadi dzisina kubikiridzwa kuti dzinge dzichisapota zvido zveumwe munhu zvisiri zvido zvevana vese venyika. Kunyanya kwatiri isusu maZimbabweans, takanga tiine nguva chaizvo tichishuvira kuti detawanawo nefenyuro inokwanisa kutitaurirawo chokwadi, nefenyuro inotokwanisawo kutaura zvinhu zvatinoda kutaura takasununguka, inotidzidzisazve kuziva kodzero dzedu. Saka tinotenda Voice of America nekutiberekera kana kutibarira Studio 7. We are so happy and we are so well served ne Studio 7. Tinotenda zvakanyanya. Dai maramba makadaro, murambe musinga dzori tsvimbo. Rambai makadzvanya ipapo. Ticharamba tichikusapotai tisu vateereri venyu. Ndinonzi Peter Mandebele, ndiri kuPretoria.
Makorokoto, makorokoto makuru to the Voice of America. Vari kutaura ndimukoma kuda kuNamibia. Tinobva kuZhombe. Aiwa, Studio 7 inotiitira zvakanaka, inodakadza. Tinotenda chaiko kuti inotipa nhau ichiti update zviri kuitika nguva dzose. Tinotenda zvikuru, tinoti rambai makadaro weStudio 7 muchitipa nhau dzechokwadi.
Makorokoto, makorokoto to the Voice of America. Ini ndinonzi Tapiwa Wachi, ndiri muCape Town ndichibva kumasvingo. Makorokoto makuru, aiwa, Studio 7 inotiitira zvakanaka. Up to date tinogara tine tichinzwa, ende ndo news dzandinotoona dzinotobutaura chokwadi pane dzimwe dzese. Makorokoto makuru.
Koto makorokoto, Voice of America. Makorokoto kwamuri imi vanoshanda vachiita nezvestudio, makatikoshera vanhu wee, makatikoshera. munotimbinyura zvakadzika-dzika zviri pakadzika nepakawanda muchifudugura muchitaura chokwadi. Aiwa, ini ndinozvifarira zvangu, ndinofara zvisingaiti nekuti zviripo zvimwe zvinozama kuvigwa asi Studio 7 munovhundunura. Tinokutendai, muitirwe zvakanaka vanotisenzera mazviita. Ini ndinonzi Kudza Nai Chumbiri.
There you are, people are saying a lot of things, yeah.
Tinotenda apo tanzwa kune vakasiyana-siyana vamwe vati vari kusouth Africa, vamwe vakasiyana-siyana vachikorokotedza nepfenyuro yestudio 7. So they were just hearing a bevy of views on what people think about the work that VOA is doing. Some are really narrowing down on Studio 7, obviously, which is under the VOA umbrella. VOA started 79 years ago, as you said, Gibbs, but we see that Studio 7, we've also been in operation, and people are really appreciating some of the news that is brought by Studio 7. But I see we have a guest, so we'll move over to him.
Mr. Innocent Dibale, welcome to the program, and tell us a bit about what you think about the Voice of America.
Thank you very much, Gibbs, and Sister Marvelous, and how are you?
How are you? Happy New Month. I didn't recognize you without your gear, regalia.
Yes, today, because it's VOA, Voice of America birthday today, so I've taken the hat off to salute you guys.
Okay.
You know, as I have said, you know, earlier on that, look, Studio 7, Voice of America, you know, the presentation of your news is always balanced and it's always fair. It is well moderated by you guys. I think no one would dispute the fact that you are a leading voice for our people in across the country, in Zimbabwe, you know, so to speak. And for us as EFF, we value your leadership in this area, because leadership in different spheres or different levels of our community always, you know, can always be more effective with effective media houses in terms of, you know, holding, you know, us accountable, holding the government, you know, disseminating information across communities. So I want to wish Voice of America a happy birthday. I want to wish you guys, because you are here, obviously, through the Voice of America. So we want to thank you very much for the work that you're doing.
Yes, one minute.
Yeah, Tina, Ave EFF, Sia Tavanjalo, Sia Bonga, Momseven Zeli Wenzayo. Umsebenzi weStudio 7 unika wonke umuntu ithuba lokuthi ekhulume lokho afuna ukukhuluma, kungela kuthi lithatha uhlangothi oluthize kumbe lithatha umhlobo othize. And kuyathokozisa kakhulu ukuthi iplatform le iyaletha ulimi lwethu olwesiNdebele, lolimo lwethu olwesishona. Kodwa mina iwishi yami ukuthi engaye liyaletha le ndima eziningi, like isiTonga, isiNyanja, isiVenda, isiKhalanga, and all the other languages akhona eZimbabwe, ukuze sibe lakho ukuthi sizwe ama-languages ethu akhona. Kodwa kungasenani umsebenzi eliwenzayo, Baba Gibbs, Losisi, Marvelous, sifuna ukubonga kakhulu sithi hayi iStudio 7 eZimbabwe yiyo ivoice ebelievwa ngabantu abaningi. iZBC must be aware ukuthi hayi bale very, very serious competitor from Studio 7. Actually, maybe Studio 7 is 1-0, really. Is 1 and ZBC is 0.
Marvelous. We also have Mr. Joseph Chuma. Mr. Chuma, welcome to the program, sir.
Thank you very much, Jube. Good evening, and good evening to all the listeners as well.
Welcome to the program, and Marvelous, go ahead.
Vachuma, ameno murukona nasi tirikuwa ni kwa isu tichipembera Voice of America ya Shitsa 79 years old. Asipo papa Voice of America ndo opane Studio 7. Imi muno itambira sene penyure iti. Sata pinda edu mune mapisha pisha.
Kutanga regain diti makoro koto ku Studio 7, murese Studio 7. Nekusvitsa makorewa 79 muchiferevera nhau muchiita maprograms anonakidza zvikuru tichitendera futi kuti Studio 7 yazochinja manje hamheno kuti yakachinja nekuti kwakazouya musikana akanaka anonzi Marvelous nezijaya rakanaka rinonzi Gibbs Dube here asi iva vanhu 2 hour maichinja Studio 7 yaku yakuonekera manje yakuita se real station nekuti makugona kunyatsoita maprogram anobalansisa zvinhu nemazvo ndinoziva kuti payakatanga Studio 7 in 1942 yanga iri nhetero yekuita propaganda against nyaya dzanga achiitika ikoko hondo dzana Germany and stuff like that and vakazokura vechingori propaganda station asi imimi makazouya mukachinja yanheteuro inogona kuteregwa chero neripi boka zvaro even isusu vanhu vari kuzampiefu tako kuteererai zvikuru nekuti makubhalansisa zvinhu makuita basa renyu chaizvo chaizvo nemazvo nokuita majournalist kuti munoita moderate muchinzwa mafungiro anoita vanhu vezanupiefu mafungiro anoita vanhu vemdc mafungiro evanhu vekuEFF iyoyo yatinayo nhasi kana kuti imtsvakazi kana kuti chii ndozvikurusa izvozviya kuti kana muchiita maprograms mubhalansise zvinhu saka makuzviita nemazvo chaizvo tinoda kutendai zvikuru rambai makadaro muchiita imimi apolitical musingapindire muchitora madivi akati kuti asi imimi muchimira pacenta muchinzwa kuti avo vari kuti chii avo vari kuti chii mozviendesa kuvanhu sezvazviri kuitira kuti vanhu vave ndivo vachaita sei vanozozvionera kuti apa tiri kutora izvi kana kuti tikurasa izvi.
Yeah, thank you so much, Chuma. You can say it in English as well, just briefly.
Thank you very much. Let me take this time to congratulate Studio 7, a Voice of America, for attaining 79 years in broadcasting. You guys have really come a long way. We know that you started in 1942 during the times of the World War, when a mere propaganda station to try and drive a certain issue to, across in defense of America. But now you guys have risen above all that. And I must say that I would like to really thank you, Dube, and my sister Marvelous, that they've come on board and really articulated yourselves so well as seasoned journalists. You have really taken a moderator's role, whereby you don't take any side in any argument. You actually remain in the middle as moderators and let people come in and air their views. Like I've always been with you here, I would air my view as ZANU-PF and whoever other comrades that will come and air their views as their own parties, be it MDC, be it Mtswakazi Republic, be it EFF as well. Mm-hmm. And that is good because you always stay neutral. That is what builds up confidence for your station. So now you become appreciated by everyone. We in ZANU-PF appreciate you. The MDC appreciates you. EFF also appreciates you. We have already had a representative from EFF saying so. So this is the kind of outlook that you need to portray as a broadcaster to say you must be there to disseminate a news as they are and then let people then decide and choose what they want to pick and what they want to reject. So
yes,
well done to both of you and well done to Voice of America.
Thank you so much. And we also have Mr. Skumbuzo Mlalazi, who is in UK. Mr. Mlalazi, welcome to the program, sir. Can you hear me, Mr. Mlalazi Skumbuzo? Ukona kona pekuma? Yeah.
How are you? I wanted to say good evening to Zimbabwe and Sister Marvelous in Washington, D.C. and Baba Dube in Maryland.
Siyabonga baba. Yeah.
Yes, I just want to join the beautiful voices congratulating the Studio 7, the VOA, especially of America, for the 79th birthday today. In particular, I just want to say to Studio 7, Nebele, you have served my people well, in particular, Vukalanga, where I come from. I would have wished to have some audios from Vukalanga because we are the majority listeners of Studio 7, Baba Dube. Benitimina, in your holistic approach, would you mind considering this language called Vukalanga to add it in your news some other days and have the Kalanga day? So, you know, if you listen to voices, especially voices from South Africa, America, or wherever you come from, people that be saying they come from Matabele. Majority of those people, they speak Kalanga. So, minangitwaba duwe emu kubeka nuwenza abantu bakithi mina ngikhulele emathebeleleni esikhalangeni bekungela ama-frequency or ama-reception of ama-radio besingazwali ukuthi besilalela ama-radio avele kukesaphinde butwana kodwa kifikile i-Studio 7 especially ngesindebele ongathi nasiyazi isindebele kakhulu ngasikhulele emathebeleni sifundisa isindebele noma singamakhalanga kodwa-ke sibe sajabulela umsakazi we-Studio 7 sihlanganisa bonke abantu sizindaba zonke nje politically nokuhlala nje uma kuhlalelwa abantu ukuthi abantu bahlala kanjani ezweni lakithi nabantu bakithi abakwamanye amazwe ukuthi baphila kanjani. Umsakazo we-Studio 7 siyakubonga. Nani mama Marvelous, we've been listening to this beautiful voice of yours since Studio 7 came in life. Baba Dube, so bengisikhuluma nje sikhumbule kudala nje ngisikhumbuza kudala izwe lakithi lisaphila sisengabafanyana umnandi izwe lakithi nisikhumbuza kanjalo nikubambe kanjalo abantu bakithi and I believe ukuthi ma Studio 7 ikhona izwe lakithi ulaka nje olukhona especially political ama-politicians azothi abe namahloni ukuthi angavela kanjani Studio 7 ngolaka sizobani ukubambana kube nothando kakhulu eZimbabwe. Siyabonga, izwe lakithi lihle malibusiseke. Olusuku lanamhlanje, just say happy birthday to Studio 7.
Yes, siyabonga kakhulu ke khonapho ke ukhuluma ubaba Mlalazi. Siye kubaba ke uNdibali. So now I'm going to give each one of you exactly 1 minute to say something about what we are not doing right and what we should bring on board in terms of programs. So I'll start with you, Ndibali. I'll be counting the seconds. So go ahead, say.
Yeah, I said let's prioritize the development and let's prioritize or create an environment a conducive for all our political leaders, our civic leaders, to bring our people together regardless of political locus. And I think let's give a platform for what is the Kulumeng and our Yama sanctions. In the Yama sanctions, labor, I may longer be a partisan issue. Kufuze ibe yiZimbabwean issue. So mbone ngani ngeyinye into kufuze sikhangelele kakhulu ukuthi sikhulumele i-development yelizwe lethu. I think the culture, i-culture yethu baba, asiletheni on board i-culture yethu eZimbabweans, regardless of language, regardless of tribe, i-culture of being African. And indaba ye-land, ilendi kufuze sikhulume ngayo as Africans. And le ndaba yama-borders, asikhulumeni ngendaba yama-borders.
Thank you. Thank you. 1 minute is gone. So, Mr. Chuma, just 1 minute. What are we not doing right? And what should we do in terms of additional programs? What can we do? 1 minute exactly.
Thank you very much,
yes.
Kate. I think what Comrade Ndivali has said is very important. You have done so much on the political front, and I think we have realized that we are always going to be fighting, and the solutions really are not proper. So I would like to advocate for you now to change your trajectory and start moving towards the developmental topics. Let's talk about the United Zimbabweans. Let's talk about development so that we now work on our economy. Because at the end of the day, the common denominator of our whole being is we are Zimbabweans, and therefore political parties really shouldn't matter. Tribes really shouldn't matter. What must matter most is that our beautiful country, Zimbabwe, is crying and is bleeding. How do we stop that bleeding? How do we work towards having a unified Zimbabwe that will have a vibrant economy to sustain everybody, us and the generations that are going to come after us? And all this will be achieved also by you leading, playing that leading role as the broadcaster of choice, the broadcaster which has been led by a majority of Zimbabweans, as everyone is alluding to. So now, play that role, take us out of the political gears and engage us in the developmental gears, whereby we now discuss issues. We discuss such pertinent topics like what he mentioned, sanctions. How shall we handle that? And how do we get out of that? How do we revive our economy? How do we become a better Zimbabwe for all? So that we go back to the blissful days that we once enjoyed. We can enjoy them as long as we're united.
Perhaps same question, Mr. Skumbuzo Mlalazi. Same question. What are we not doing right? And what should we do?
Myself, I think I'm on the positive part about the VOA in the valley. I think you have served our district very well. So I think we have learned a lot since the formation of this Studio 7. So in the say, I would ask one request. I don't think it's going to be something too much to ask. To say, how about adding Kalanga language in your programs? And also, you know, in schools, it's very important for to have programs that will maybe teach our children in schools, have a day whereby Studio 7 will have programs bringing in educators to teach, to have programs like in the Ndebele, Kalanga, or in other languages, Tonga, or anything like that. People, they can listen to you guys talking about stories and beautiful stuff about our country, not only politics. We have enough of politics now. I think it's about time as Africans to talk in one voice to say we have a country called Zimbabwe and there's nothing else that you can call home besides Zimbabwe. And then again, it is true that Zimbabwe has been under sanctions for too long. I think they are necessary, and I also join those voices to say just lift the sanctions. They are not hurting anyone else besides us Zimbabweans. So it is important that the leaders of the EFF and the leaders of ZANU-PF as a ruling party to come together, and all other parties to come together and say to the people of Zimbabwe, it's enough now. We need to be united and have a good
thank you.
Thank you.
Thank you very much. You can mute your phone. Marvelous. Go ahead.
Apo tiri kunzwa kubva kunevanyarikani vedu vari pano vari kutaura ivo mafungiro avo kuti zvii zvimwe zvingawanikwe zvichiwedzerwa pakutepfenyura kweStudio 7 vachiuyawo vachitaura pfungwa dzavo kuti pamwe panokwanisa kuitwa zvirongwa zvekuvaka zvekuti tinzwe kubva kune vanhu zvimwewo zvingaitwe kuti nyika ienderere mberi. Asi ndinoziva kuti pana vazvidzairo zvidzo veMDC Alliance vari kuedza kuti vapinde pachirongwa pari zvino. Saka tichada kunzwawo kubva kwavari sevanhu vanotema. Hatisina kwatakarerekera kuti pano tine ZANU-PF, tine EFF, saka tichaedza kuti tibate veMDC Alliance tinzwewo pfungwa dzavo panyaya yekuti ivo vanoona sei mafambisiro atiri kuita basa ipo pano panhepfenyuro yedu yeStudio 7. Tichitarisa zvakare kuti aiwa nhasi kuri kufarwa kune mabiko, kunyange zvazvo tese tiri kushanda tiri kumba, saka mabiko anenge ari kungoitwa ipapa pazvivhitivhiti, tichifara kuti VOA yasvitsa makore 79. Asi regai tichienderera mberi, panga pari kutaurwa ipo nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Ndanzwa vamwe vari kuuya vachitaura, ndomboenda kuna vachuma ndichiti taona nhasi Britain ichizivisa kuti ichange ichiisa zvirango pane vekumauto vakataura masei vamwe vanhu. Imi munotambira sei izvi?
Izvo ndo zvanga tichitaura kuti takufanga kunge tichiita maprograms achatarisa kuti tobudirira sei senyika. Saka kana tichingoramba tichiwana dzimwe nyika dzinofanana neBritain zvayaita nhasi kuti yaisa masanctions kune vame vanhu, ndamboona kuti zvanzi vaisa Minister of State for Security vaOwen Ncube, ikaisawo director weCIO Isaac Moyo, ikaisawo neuyo anga ari kuarmy something. Unozvibvunza kuti ndokuti zviite sei, zvinovakatsii nekuti zvatoziva isusu ndezvekuti matatiza haasati ambofa ashandira vanhu pasi. Even vanhu vavo vakanzi vaiswa masanctions havasi kubvumirwa kuenda kuno. Tinoziva kuti kukaita misangano inosanctionana naUN and vana AU and other bodies like that, vanhu vavo vanofamba vanosvika munyika dzeni idzodzo. Saka chaizvo chaizvo zvamukuti mukuti masanctions aya ari kubatsira chii? Because chatoziva chaizvo ndechekuti masanctions aya ari kukuvadza vanhu vari pasi. Isusu tiri pasi pasi kunoku ndisi tinonyatsonzwa marwadziko emasanctions wavo, because tinosvika papoint yekuti zvinhu hazvichafamba zvakanaka. Asi vanhu vaya upenyu hwavo hunofambira mberi, hunoita zvakanaka, vachiringodya mazai, vachingogeza nemvura inopisa. Asi isusu pasi kunoku tichingogwamba tichingochema chete. Saka hapana zvazvinobatsira. Saka ndo patoti isusu ngatiwei tese maZimbabwe timboti aiwa handi nyaya yeZANU PF, handi nyaya yeMDC, asi nyaya yeZimbabwe kuti kana chinhu chichiiswa maimplications acho chii, zvichapedzisa zvaitika chii. Tikazvitarisa nemaopen minds tichinyatsotarisa zvakanaka tichazozvionera kuti hazvisi kutibatsira izviba, asi zvingotidzosera mashure chete. Saka takuda bundudzo, takuda kuenderera mberi. Izvo zvichangoitika nekuti tibatane semaZimbabweans tichitarisa nyaya dzakadai, tichiramba kuti Britain musadaro, America musadaro. Zvinhu zvamukutaura izvi hazvisi kubatsira, nekuti isusu tiri pagraundi tiri kuzviona. Because the times ivo vanova vagara kuamerica vanova vagara kubritain vachifunga kuti pame masanctions akunyatsobatsira. Saka time yekuti imimi sisi mavelas namukoma Gibbs ikoko muchivaudza kuti hazvisi kubatsira chinhu izvi, zviri kuuraya hama dzedu pasi uko. Ndo zvatofanira kuita manje maprograms enyu tichipemerera birthday yenyu, kuti ngatifambei netrajitori iyoyo yekuti ngatichinjei maitiro sezvavanotaura kuMDC kuti chinja maitiro. Ngatichinjei maitiro iwawo timbofamba netsoka dzekuti tiite sei tiwinze bundudzo.
Thank you, Chuma. Thank you very much, Chuma. We are joined by another guest, and that is Vivian Nomalanga Pepe, who is in Israel. Miss Pepe, welcome to the program.
Thank you to the
yes.
Congratulations to EVOA ukuthi ifikise le minyaka eyifikisileyo.
Siyabonga.
Yeah.
So unibona ngathi siyethula okufunakalayo kumbe siyadlala nje?
Hayi, mina ngibona ngathi kancane kancane lami ngizosekela khonapho kukhulunywayo ngabantu ukuthi kumele sifakeni into ezakhayo. Okay. Kunini sidlephana sibanga izanu, sibanga iMDC, sibanga ini? Khathesi asifakeni ama-program lawo ukuthi omunye kabuye lo mbono esibona ngathi yiwo ongasiza ukuthi silungise ilizwe lethu, ngoba akusisizi ngalutho lokho esikwenzayo.
So,
mina ngithi mboni ngani into eliyenzayo i-right, but sifakeni ama-program onalawo, lifake onalawo ukuthi abantu bebuye le mbono ukuthi singanceda njani ilizwe lethu, kungabi ukuhlala sidlephana kuphela sibanga ukuthi lo ngo-one, lo ngo-one. But otherwise, hayi, lenza umsebenzi oncomekayo.
Ye, yeah. So lapho mzela uthi umekhuluma ngama-sanctions lapho ukuthi kumele esulwe, wena uyavumelana lapho kono?
Ye, mina ngiyavumelana lakho vele. Ngihlala ngisithi ukuthi le yama-sanctions ayisisizi ngalutho, ngoba at the end of the day kuhlupheka abantu abasemuva elizweni. Uyabona mostly abantu bona laba bangumsindo Dube ngama-sanctions, mostly ngama-keyboard warriors, ngabantu mostly aba-abroad, ngabantu mostly abaku-diaspora abangekhoyo on ground. So bona kahle kahle abantu ababoni i-situation abantu abaphakathi kwayo eZimbabwe eyenziwa ngama-sanctions ona lawo. Yebo, bangacala nje kuncane like a-target ama-individuals as they say, but mina ngibona ingathi kuningi okumoshakeleyo ngama-sanctions ona lawo, kuningi esingakulungisa ma ngabe lathi lizwe lethu likhona ukuthi lisebenzisane lamanye amazwe freely.
Yeah, hey. So siyabonga kakhulu bamba khonapho. So marvelous, we've got a video here, you know, Mary Mliswa, she's just recovered from COVID-19. So we're changing a little bit to focus on COVID-19 now. So we'll play the video and then we proceed.
Kurwara nedenda recovid-19 handinambobvira ndafungira kuti icovid-19. Ndakatanga kutofungira kuti asthma, semunhu angane asthma. Saka zvandakaona ndezvekuti covid-19 inouya nenzira yekuti yawajaira musoro. Ofunga kuti rega ndinochi paracetamol, handiti nai. kakukosora ongofungoti regandino iri chi iri cough mixture ha zvinopera asi rinenge ichitokurera uchitofamba mazotoona vhiki ratopfuura vhiki rechi asi apa riri kukudya mukati COVID-19 hauionini maziso inotamba newe mumuviri mako kusvikira munhu waakutotadza kana kufamba kana kufema saka zvinoda kahungwaru kakeke kuiye zvinoizvi nevharienti iriko kuti ukangonzwa chete kamusoro ivhu watotanga kuvhunza kuti izvi zvingangova iri COVID-19 nekuti inouya nemasymptoms eseflu inouya nemasymptoms ese emalaria inouya nedenda rawagara uchingorwara rakajairika saka zvaakutoda kuti iwe uchifunga kusavharika nekuti inokuvhara chokwadi saka zvaakutoda kuti iwewo ubva waenda omhanya onotestwa nekuti dzimwe nguva zviri kuitika ndezvekuti testi iyaiya zvakare inogona kubuda iri negative nyambisirwa iwe uri kuramba uchinzwa masymptoms ekuti zvo handisi kunzwa zvakanaka saka naizvozvo unofanira kutaurana nachiremba kunyange yabuda iri negative asi masymptoms acho handiri kunzwa ndeakati naakati havangambokudzosera kumba
ndoda kungotaura semunhu akapona padenda recovid-19 denda iri chokwadi rinorwadza idenda rekuti kana ukando unaro unotoona kunge upenyu hwatopera asi ndoda kutenda hurumende yedu yezimbabwe nebasa ravakabata vachitipa mari pano pachinoi provincial hospital kuti tikwanise kunge tine covid ward yedu isolation ward yedu izvi zvinotibatsira kuti kunenge kusisina nhau yekuti vanhu vanenge vakumhanyiswa kana kuHarare kuti zvo vanotsvagirwa mazvipatara ukoko zvese zvakuitwa pano madzimai ana baba vana avo vakazvitakura chembere vese tinoti huyai kana uchiona kuti zvo denda recovid iri rakubata panapa pachipatara zvakare panogona unokwanisa kunge uchiscreenwa kuti uonekwe kuti unayo here covid-19 kana kuti kwete hauna mishonga iripo hazvisi zvekugara kumba uchirera denda iri nekuti denda iri rinokunyenyeredza idenda rekuti unogona kuzvifurira kuti uri raiti asi iwewe uchitokudya mukati umu kusvikira munhu watadza kufema kusvikira parufu izvozvo hatisi kuda kuti zviitike tiri kuda kuti vanhu vapone padenda iri recovid saka tinoti huyai muchitariswa kuti izvo zviri kumira sei kana kari kaflu hakashisiri kaflu chete unotozonoti yave necovid mukati kana ukangonzwa kuti hausi kukwanisa kufema huya kunoku ubatsirwe kuprovincial hospital yedu yemuno muchinoi zvinhu zvinotifadza
hei aiwapo tanga tiri kunzwa kubva kuna honorable vekuchinoi kumashonaland west vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvakaitika kwavari panyaya yechirwere checovid-19 vachiti ivo zvakakosha kuti munhu ukangonzwa waakuti koso koso kana kuti waakutadza kunyatsofema uende kuna chiremba uonekwe kuti iflu yega here kana kuti yatosvika iyo pacovid-19 so she was just giving there you know like what she went through she says that it's important for people if you just feel any symptoms that you think like you have flu don't wait at home until it gets to a stage where you can't breathe try and go to the doctor and find out whether it's just flu or it's covid-19 because she says COVID-19 will start, you know, eating your insides and then when you can't breathe, sometimes it becomes terminal and it's too late for you to be saved. So she was urging people, especially those in Chinoy and Mashonaland West, to use the isolation unit at Chinoy Provincial Hospital, where she is actually the governor over there.
So I'm trying to get hold of Mr. Zuzai Rutsizo so that he can log in. So hopefully he's going to log in very shortly. So I think we can talk about some of these issues with Mr. Innocent Dibali. You know, he's a service provider, you know. He works a lot with these people that are providing services for COVID patients and others. So, Mr. Dibali, tell us a bit about these people that you are hiring and sending out there to work for, you know, along those lines. Are they not scared of COVID? What is going on?
Yes, thank you very much, Gibbs. Yes, a lot of people that we work with are very much afraid and very much concerned
about this pandemic. So what I do here, in as much as I'm a business in Africa, I'm a business person in UK. I run a company where I employ nurses, doctors, carers, and provide supported living for people with learning disability and mental health. So the people who work there predominantly are people from ethnic black minority groups, including Zimbabweans. Fortunately, in our company, we have had people who have been ill, but who have not lost their lives. But a number of providers, including the government, NHS, a lot of people have lost their lives. So what we are seeing, I'm sure you may have seen a video where I have attended COVID testing, and I've attended COVID actually, you know, getting the vaccine itself. What that is about encouraging our people, including our workforce, to take on the vaccine, because this pandemic is real and this pandemic is dangerous. I think what Comrade Mliswa was saying there, thank God that she survived. But of course, we must not forget to pass our condolences to those who've lost their lives, regardless of which political party they belong to, especially those senior ministers, cabinet ministers, such as SB Moyo. We want to send our condolences to the families. But what we are seeing really in UK is that there is a rollout of the vaccine, that is the AstraZeneca and Pfizer. So what I took myself as a person, I took Pfizer, you know, the one that is, I think, is manufactured in Belgium, but is American. It is a vaccine that has, you know, clearly explained the safety measures and what has been, you know, put across in order to ensure that people are safe. So what we are doing as providers, we are encouraging our workers, we are encouraging our people back home, we are encouraging our families to be very, very careful, to mask up, to listen to their government. Yes, you can differ with the governing party, ZANU-PF, but when our government is announcing these restrictive measures, these are restrictive measures that are aimed at making sure that we are safe as a people. So I want to encourage our people to take these things seriously and not to believe in these far-fetched theories that are not proven. So the vaccine is safe. The vaccine is there for us. It's not like when you go to a hospital, you find a box for black people where there are black vaccines, or a box for white people where there are white vaccines. No, we take the vaccine together. It doesn't matter who you are. So if what Comrade Mliswa was saying, once you start feeling breathless and having those difficulties, please, please try to see a medical practitioner. This is why I was calling the government to even use the military to establish some field hospitals so that people can have access, whether in villages, whether in whatever, you know, so that they can have these gadgets that can tell them that your oxygen levels are dropping. Please do this, because people are using other methods, for example, Zumbani and other things, steaming and so on, which is fine. But you will not know when your oxygen levels are dropping or whenever you are developing other conditions, because some people have got underlying conditions. So you need to have a medical practitioner to monitor you and assess what is happening to you. So we are encouraging people to do that.
Thank you very much, and stay on the line. I think we're joined by our other guest, and that is Mr. Zwizai Ruzwidzo. Marvelous, go ahead.
Mukati tsananguro imi tinoona makabaiwa nhomba idzi dzeCOVID-19 titsananguroiwo kuti zvakafamba sei.
Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Ndatenda chaizvo kuti makwanisa kundibatawo. I'm sorry kuti ndaitira kuti ndiconnecte zvichiramba. But first, I want to thank the last speaker. I don't know him, or I don't know his name.
Mr. Ndibali, Innocent Ndibali, yes.
Innocent Dubani.
Ndibali.
Ndibali. Thank you very much, my brother. And I appreciate the way you are talking and dzidzisana kune kwakanaka. Ndinotenda chaizvo nekutaura kwenyu. It's true, she's marvelous. Ndakabaiwa nhomba yeCOVID-19. What happened is mswa 4 January, ndakabaiwa nhomba, and they say you must wait for at least a month kubaiwa H2 yavanoti booster. Saka ndakabaiwa booster yacho last Friday. And I just want to urge everyone who anenge aine kana kuti atingati opportunity yekuti abaiwe, ngaabaiwe. Those opportunities dzinouya nenzira dzakasiyana. I know in Zimbabwe people are not getting that opportunity because vaccine haisati yaveko. Vari muno muAmerica vanenge vawana opportunity iyo, ngavabaiwe. Because andina kana any symptom kana any side effect andinayo. I know people are talking a lot kuti uchazoita zvakati, uchazoita zvakati. Izvozvo ndinozvitaura kuti hakuna zvakadaro. Takabaiwa nhomba dzeBCG, hapana zvakaitika. Asi taitiraya kuzvidzivirira. Saka I urge everyone kuti azvidzivirirewo.
Vari zvidzo, tinoona zvakare kuti munoomirira bato reMDC Alliance imuri kuno kuAmerica. Tanga tiri panapa pakupemberera kuti Voice of America yasvitsa 79 years. Uyezve Studio 7 ndonhepfenyuro iri pasiwo peVoice of America, kunyange yedu isusu makore edu asina kuzosvika pa79. Asi imi sebato reMDC Alliance munoona sei mabasa ari kubatwa neStudio 7 imomo nomuAmerica vachibroadcasta kuZimbabwe?
Ndinotenda chaizvo neoutreach yenyu yamunoita muchitipa news, muchititaurira zviri kuitika kumusha, naizvozvo muchitaurawo nevanhu vari kunze kwenyika vachitaurawo zvinenge zvichiitika kunze kwenyika. Kuyakuya kuti tikombe kuti upenyu hwedu hwatinawo kuZimbabwe neupenyu huri kunze kwenyika hwakamira sei, uyezve tingazvibatsire sei tiri muZimbabwe kana kuti vari kunze vangazvibatsire sei. Ndinotenda chaizvo nebasa ramuri kuita vanhu veVoice of America. And I wish you the best and a happy birthday. Sekutaura kwamuri kuita kuti birthday renyu. And I wish you many more. Rambai muchiita basa rakanaka.
So, Mr. Ruzizo, we see that Britain has actually imposed some sanctions on certain ZANU-PF officials. What's your comment on that?
Yeah, my comments are, I know that if I comment, my comments are personal. Now, this is what it is, MDC, but this is from my own opinion. My own opinion is that avo vari kupuwa sanctions nenyika dziri kunze ngavazvitarise ivo over the mirror kuti chii chiri kuita kuti tipuhwe sanctions, kwete kupemera vamwe vanhu kana kupemera MDC kana kupemera whoever. Ngavazvitarise ivo kuti chakonzera kuti tiwane sanctions chii, chikonzero chacho ichocho ndochinoita kuti sanctions abve kana vachinge vaita vaita fulfill. It's like the torturing of people, maarrests emaZimbabweans, maarrests emapoliticians. Izvozvo ndozviri kukonzera masanctions. Saka ngavazvitarise izvo. Takamira izvi zvii zvinoitika.
Thank you very much. Let's wrap up our program. We are remaining with about 6 minutes. Mr. Chuma, COVID-19 is a problem in Zimbabwe. So where is the country going? We are told the government has actually sourced about $100 million. We don't even know where that money is coming from. But the Minister of Finance is talking about some surplus, which was in the budget for last year. So at the end of the day, does Zimbabwe have the money to purchase vaccines, or here is a bit of propaganda? What's going on, Mr. Chuma? I think Mr. Chuma has muted his button. So I think he's struggling to hit that small thing, you know. It's very tiny. Sometimes you tend to miss it. So, Babu Chuma, ngawo ngeko, what is this wege, Babu Mlalazi. Babu Mlalazi, ngamafichani, imposela kukonapo, sizu utu ngatini nge COVID. Lako konke loke ni pegane lako.
No, I see abonga. I'm one of the people that had that vaccine administered in my system. And I just want to say to our people, this session is very important. I think it's a lesson to, like, there's a conspiracy around the trustworth of this vaccine, especially among the black people like me. They think maybe, because they suspect that this vaccine might come to destroy us as black people. But I would want to say, it is important, you know, because this prediction to say there was going to be a pandemic in every 100 years. So if you look at it now, we are not sure when this thing is going to end. So it is very important. It is very imperative for anyone, young, old, or whatever gender, to take this vaccine, to protect our systems, because you never know till you're adult. And again, I want to say thank you to our brothers, especially political leaders here, to say this positive and ubambana nje niko enikwenzayo esizweni sakhe important than ukuthi nithi sengibuya endaweni zama-sanctions. Whoever is praising sanctions, that person is wrong. Sanctions are not necessary. They have never worked. They will never work. We don't need sanctions in Zimbabwe. We're not related to Britain. Again, I think dividing Africa from the onset, to say about dividing Africa, would I would want to our leaders, especially our corner, Jamila, is our servant. First of all, we would think about you are called by Matebelele, Mashonale, South Africa, Zimbabwe. We need to maybe to have leaders who are going to challenge that, to have Africa as a country. So when these people trying to attack in a country, bring sanctions to our people, and start them, say COVID like this, so Africa will stand together and say no to that, because it's not unnecessary. We know there's no any country in this world doing an abuse of human beings. People are being abused everywhere. I live in Europe. Black people are being abused. No country in Europe is under sanctions. And then what is it that makes them, and whoever is putting sanctions, who determines what a band should behave like this in their own country?
Mm-hmm. Thank you.
Necessary than called for, and but do they keep on bringing people who are going to challenge these sanctions? Go, our people are suffering.
Siyabonga kakhulu ke maphepe lokho khona mama. Yeah, maphepe akukhulume nge-COVID-19 khona bo. Kona maphepe Israel kuhamba njani? Njalo abantu bayahlatshwa yini? Bahlatshwa kumba kona
lutho. Kulesimanga, kulesimanga dube thina ngithi akwazi yithi izwe laqala umhlaba wonke, I think esiqalile ukuhlaba vele vaccine leyo.
Mhm.
But isimanga esikhona ukuthi lokho kuhlatshwa ivaccine leyo ama number yazi ayenza umhlolo. Abanye engibaziyo abahlabile ivaccine leyo isiba attackile futhi corona. So into yakhona like ya confuse sazi thina we thought ukuthi maybe lento i-vaccine leyi ibuye ukuthi izoqeda kumbe izocontrola. But makuwukuthi abantu sebephinda sebelala phansi ngemva kokuthatha i-vaccine then right now siku-lockdown, like i-lockdown eyangempela hhayi leyo kudlala yabo.
Mm-hmm.
Ngoba ama-numbers sivuka every day ngo-4,000, 5,000+, 6,000+. Imagine. So kusele abantu abalutshwane vele abangaka-vaccinate. But ama-numbers khona ehlanya. So hayi asisazi ukuthi
uthi uhamba njani. Yeah, siyakuzwa ubambe khonapho ungayikatshana. So marvelous, we remain with a minute. Maybe let's get in Mr. Ruzizo. Just less than a minute. His last comment. Go ahead, sir.
Tumbunzwa vari zvidzo vamwe vari kufunza kuti kana wabaiwa nhomba iyi zvinoreva kuti hauchapfeka mask here, hauchanatira here zvimwe zvakadaro daro izvo.
No, inini izvozvo zvekuti hauchapfeka mask, hauchapfeka chi, I think it will be a very good bad information yatingape kuvanhu. Kana uchinge wabaiwa nhomba, kungozvidzivirira miri wako, but hazvirevi kuti izvo unofanira kusiyana nazvo zvekupfeka mamask. Ramba uchipfeka mask kuitira kuti umake sure kuti wazvidzivirira miri wako, uyezve hausi kuda kuti anything chiuye kwauri. Saka ini mask ndicharamba ndichipfeka. Saka I would urge everyone to keep on putting the mask and to make sure that unenge uchizviprevent.
Thank you very much.
Because zvirwere zvacho hanzi zviri kuchinja. Saka unogona kungobaiwa nhomba yeCOVID-19 asi zvimwe zvirwere zvichauya zviri kutaurwa izvo. Ana COVID-21 inenge isina kudzivirirwa, saka inogona kuzokubata. Saka kupfeka mask chakanaka.
Thank you so much. Our time is up and we have to thank our guests this evening, Mr. Innocent Ndivali of the Economic Freedom Fighters Zimbabwe, Ms. Nomala Mapepe, who lives in Israel, Mr. Skumbuzo Mlalazi in UK, Mr. Joseph Chuma in Bulawayo, that is Zimbabwe, and Mr. Zwizai Ruzito, who lives in USA. He belongs to the MTC. Signing off is Kip Stube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, happy birthday, VOA. 76 years is not a joke.
And also let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.